manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumiguru 25 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinenge zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikamu chekutanga cheZimbabwe Electoral Commission chekupinda muvanhu ichivanyoresa chapera nhasi munzvimbo dzakawanda munyika paine zvinyuto zvakawanda. Vanhu vane vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika vonetsekana kuti vachinje zvitupa zvavo kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya. Chirwere chetyphoid chovhiringa upenyu hwevanhu vakawanda kumatapi muHarare uko kune vanhu vanodarika gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yapeta nhasi chikamu chekutanga chekunyoresa vavhoti munyika. Asi vanhu vakawanda munzvimbo dzanga dzichinyoreswa vanhu vanoti havana ruzivo rwekuti vanogona kuramba vachinyoresa munzvimbo dzeZEC dziri mumatunhu avo here kudzamara zvikamu zvose zvina zvekunyoresa zvapera. Arthur Chikoriwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange hanzu ZEC yapeta chikamu chekutanga chekunyoresa kuvhota, vagari vari munzvimbo dzanga dzichinyoreswa kuvhota vanogona kunonyoresa kumahofisi eZEC ematunhu madiki. Chikamu chechipiri chiri kutanga musi wesvondo 29 gumiguru uye chichapedza mazuva 16 kusvika musi wa 13 mbudzi. Nhasi nzvimbo dzekunyoresa kuvhota mukaroi dzanga dziine vanhu vakawanda vanga vachinyoresa kudarika mamwe mazuva apo vashandi vanonyoresa vaiswera vakagara pasina vanhu vaiuya kuzonyoresa. Mumwe mugari wemumusha wechiedza mukaroi vashepadziziki vanoti vanga vasingazive kuti kunyoresa kuvhota pachikoro chiri pedyo nepaba pavo chechikangwe chiri kupera nhasi. Vaziki vanoti havazive kuti kunyoresa kuvhota kunoramba kuchienderera mberi.
Saka apa mai ndatozonzwa kuti zviri kuvharwa nhasi ndozotaita pressure nhasi. Ndasingazive zviri kuvharwa nhasi.
Mumwe mugari wemuchikangwe vaBig Boy Auroi vanoti vanhu vakawanda havasi kuziva kuti kunyoresa kuvhota kuri kuenderera mberi nekuti hapana dzidziso yakapiwa vanhu nevashandi veZEC.
Hatisi kuwana tsanangudzo dzinotsanangurira vanhu zvakanaka uyezve emidhia dzedu maredhiyo havasi kunyatsotaura vanhu ipapo idambudziko rimwe idzva iroro. Veduwe vanhu ngavaziviswe kuti kupera kwazvaita izvi zvokurejesa zvanga zviri mumatende pachangoramba pachirejeswa vanhu sekurejesa kwakanga kuchiitika pasenda yanga ichirejesa iye endererai mberi kutora mapatikura zvenyu mukana iyoyi uchakavhurwawo kuti munhu unokwanisa kuuwana.
Vahauroi vanoti nhasi nanhezuro vagari vakawanda vabuda kunonyoresa kuvhota kudarika mamwe mazuva.
Mazuva anaya ekupedzisera maviri ekudii ava kupedza kurejisisa ava tiri kuona vanhu vaakutanga kumhanyamhanya, vamwe anozomhanya zvaakunonopera kumapeto. Vanenge vakangogara vachiti atende iri padhuze tichazonunorejesa papaya paya. Saka chirongwa chekurejesa kuvhota chinotoda nguva yakati rebei uyezve vanhu vachinyatsotsanangurwa kuti zvinokoshei kuenda kunorejesa kuvhota.
Nhengo yeMVCT inoona nezvesarudzo mudunhu reMashonaland West vakuda kwache chigumo vanoti ZEC inofanirwa kudzidza pane zvakaitika pachikamu chekutanga kuti vanhu vanofanirwa kudzidziswa nezvechirongwa chekunyoresa kuvhota nguva ichiripo zvikuru kuti vakurumidze kunyoresa. Vachigumo vanoti vanhu vane dambudziko rekuzoita zvinhu nguva yapera vave kuita zvekumhanya mhanya izvo zvinoita kuti vatsauye nemapepa akakwana.
neka jairira kekuita zvino nechimbi chimbi pekupedzisira ndo zvatakaona kuti ndo zvino zvinobata izvezvi mukatarama resistance mazhinji unowana paitoi nevanhu but patati pakati pesapo waigona kutosvika resistance pamwe imwe yaitoita hwani chaiva musi iwoyo saka toona kuti vanhu vedu vanofanira kuti vadzidziswe vanhu vanofanira kuti vaeducate vazive kuti zvinhu zvoda kuitwa pachinechi pachine nguva
vachiguma vanotarisira kuti chikamu chechipiri chitange chiine matambudziko mashoma sezvo vheki yakadzidza pavaikanganisa muchikamu chekutanga vheki yakaparura chirongwa chekunyoresa kuvhota paine zvipinga mupini zvakawanda zvinosanganisira kushayikwa kwemapepa anodikanwa pakunyoresa kusashanda kwemichini yechizvino zvino yavari kushandisa pamwe nekushaya zvekufambisa kuenda panzvimbo dzavaishandira vheki ichapedza chirongwa chekunyoresa vheki ichipinda muvanhu musi wa19 zvita asi kunyoresa kucharamba kuchienderera mberi munzvimbo dzakatarwa dzemahofisi 63 nyika yose ndakamirira studio 7 mukaroi ndini apa chigoriwa
tichiri panyaya iyi kushomeka kwevanhu vanyoresa kuvhota matunhu ematebeland kusvika pari zvino kwasiya vamwe vaine mibvunzo yekuti sei vanhu matunhu aya vari kutadza kuenda kunonyoresa kuti vagokwanisa kuvhota gore rinouya taurai Shava anoti panyaya inotevera
Mukuru anoona nezvesarudzo muvulawayo amaisembiso kupe vaudza studio 7 parunhare kuti kusvika nezuro hofisi yavo yange yanyoresa vanhu zviuru 39 mudunhu revulawayo uwandu uhu hahuna kunyanya kusiyana neuwandu hwevanhu vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota mumatunhu ematebeleland north nematebeleland south uye matunhu matatu aya ndiwo ane vanhu vashoma vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino munyika mose vachinyora pafacebook page yavo munguva pfupi yapfuura mukuru wesangano re-restoration of human rights mudunhu rematebeleland south vavekezela fuzwayo vakaratidza kushushikana nenyaya yekuti vanhu vemumatunhu ematebeleland ndivo vashoma pane vanyoresa kuvhota munyika mose vachiti vanhu vemumatunhu aya havafanirwe kuzvitora sevanhu vasiri zvizvarwa zvemuzimbabwe murongi wemabasa musangano reavameli human rights lawyers network vatinei mukwewa vanoti ongororo yesangano ravo inoratidza kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vematunhu ematebeleland vasanyorese zvinosanganisira nyaya yekuti vezimbabwe electoral commission havana kushambadza chirongwa ichi zvakakwana uye vamwe vanhu vakawanda munzvimbo idzi havana magwaro ekuzvarwa nawo nekuda kwenyaya yegukura hundi
iko zvino vanhu vakawanda mumatebeleland havana zvitupa nenyaya yekuti vakaafektwa negukura hundi saka ndofunga chakakosha ndechekuti hurumende yezimbabwe ngaite purosesi kana kuti purogiramu yekuporesa maronda paprosesi yekuporesa maronda ndipo pavanogara pasi vachitsvaga vanhu vanomvera yatinoti research kuitira kuti vanhu veresearch they can be able kuti vabate kuti who has been affected
vamukwewa vanotiwo vanhu vakawanda kunyanya vematunhu aya vaora mwoyo nekuda kwekuti vanoona hurumende isina hanya nekuunza budiriro munzvimbo idzi uye ichivabata neseri kweruoko
vamweni vakawanda vatiudza kuti chikonzero chimwe chinoita kuti vasaende kunoregista especially vechidiki vanga vachiti tikaregista even tikavhota hapana chinochinja totoziva kuti election rine rakamira sei ndechekutanga chechipiri vamwe vechidiki vanga vachiratidza kuti aiwa even tikaregista hapana material kana kuti financial benefit inouya especially kumatebeleland
mutevedzeri wemukuru wesangano recenter for public engagement vachishandawo nemubatanidzwa weplatform for leveraging elections democracy and governance vabutler tambo vanotiwo nyaya yekuti vanhu vematunhu ekumatebeleland vanoona sevanobatwa sevasiri zvizvarwa zvemuzimbabwe ine chekuita nekusada kwavo kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota
vanhu vematebeleland vagara vari vanashoma saka kusaregista kwavo kuvhota paprosesi yatingaiye bvr hachisi chinhu chingatishamisa zvakare vanhu vematebeleland vagara vari vanozovhotera mapato anopikisa mapato anopikisa emuzimbabwe iye zvino haana kubatana hatingati ane disunity saka vanhu havachazivi kuti voregista vakuvhotera ani chaiye chaiye paelection iri kuuya 2018
Mukuru wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights mudunhu reMatabeleland Valizwe Jamela vanotsinirawo izvi vachiti zvisinei kuti vangave nezvikonzero zvakajeka zvekutadza kuita izvi kuregedza kwevanhu kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kwakafanana nekuramwira munda kumakudo.
Hazvibetseri kuti uri chizvarwa chemuno muZimbabwe kuchiuya maelections akakosha kudaro iwobva wangoti aiwa handichadi. Waone uchiramwira wacho hapana, une uchitongoramwira iwewe pachako. Ukaregawo kuparticipate mumaprocesses akadai, hapana waungazomuka mangwana uchichema naye kuti aiwa unoona zvakaita zvinhu kana iwe usina kuone chaunoita mairana nekumira kwakaita zvinhu.
Chikamu chechipiri chichatanga musi wa 29 Gumiguru chopetwa musi wa 13 Mbudzi. Vulawa ene nzvimbo dzinopfuura mazana mana kuchange kuchinyoreswa vanhu kusvika panopera chikamu chechina chinove chekupedzisira chechirongwa ichi musi wa 19 Zvita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nyaya yekunyoresa kuvhota kwevanhu vane vabereki vasina kuberekerwa muZimbabwe vanonzi maaliens iri kuramba ichitemesa musoro vakawanda sezvo paine kunakurirana nyoka mhenyu pakati pemapadza akasiyana siyana ehurumende, sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC uye mapato ezvematongerwo enyika. Vamwe vanhu vane zvitupa zvinoratidza kuti vabereki vavo kana mumwe mubereki wavo haana kuberekerwa muZimbabwe zvakanzi alien kana kuti NCR vanoti vari kukundikana kuti vanyorese kuvhota. Sachigaro wesangano reZEC amairita Makarau vanoti ivo havanei nechekuita nenyaya iyi sezvo iri riri basa ramabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general vatobayiwa mudede.
Isu kwatiri kuzeki vakauya vine zvitupa zvinoratidza kuti vachiri maalien, tinovatuma kuti vaende kwaregistra general kwavamubede, ndokwavanobatsirwa, ndokune ruzivo rwakakwana rwekuti uyu anokwanisa here kupiwa chitupa chekunge amugari wemunhu kana kuti kwete.
Studio 7 yabatawo vamudede avo vati hapana munhu anonyoresa kuvhota aine chitupa chakanzi alien.
Aliens can't vote nokuti havasi macitizens ka. It's a constitutional matter yokuti maaliens avote, macitizens chete nyika inondiwa anovhota.
Vamudede vati kana munhu achida kunyoresa kuvhota anofanira kutanga atora mhiko patsva. Asi vati hapana chimbi chimbi chaitwa kuti vanhu ava vakwanise kunyoresa kuvhota.
Aiwa, kuti uve citizen yenyika hazviitwe speed up because of election issues. No, you don't get citizenship because you want to vote.
Tabvunzawo Gweta uye vari nhengo yepolitibhiro yeZANUPF vamunyaradzi po mangwana kuti mutemo unoti kudii panyaya yekuti ndiani chaiye chizvarwa cheZimbabwe.
Generally kanakazvarwa muno namaparents ako ari muno, asi patakanyora bumbiro takarealiza kuti tine vana vakawanda vakazvarwa namaaliens. Ndokubata tawirirana semapolitical parties kuti vana vese vakazvarirwa muno muZimbabwe maZimbabwean citizens by birth as long as maparents acho akabva from one of the sada countries.
Vamangwana vativo vanotenderana nezviri kutaurwa navamudede pamatano anofanira kutorwa nevanhu vane zvitupa zvakanzi alien kuti vakwanise kuvhota.
Saka vanofanira kutanga vaenda kuofisi yekuregistra general voenda nelong birth certificate ravo roratidza kuti vakazvarirwa muno. Voindicator futi kuti maparents acho maaliens, vondochinjirwa chitupa chavo chonzi citizen, then vozoenda kuzei kunoregistra kuvhota.
Asi mutungamiri webato repeople's democratic party vari Gweta vatendai biti vati zviri kuitwa navamudede neZEC ndezvemugodzi matsuro.
Constitution yedu yatakaita 2018 hakusina munhu anonzi alien. Constitution yedu inotaura futi kuti munhu akazvarwa munomo, you are a citizen by birth. So zvorevo kuti varungu vaya vazhinji vakawanda vangaina na 01 suffix vamaZimbabweans. Asi mara patsetsetse inoitwa mudede tiri kuramba ichiti muri maaliens hamuregistre, muri maaliens hamuregistre.
Mashoko aya atsinirwawo nemunyori mukuru muMDCT vaDouglas Ngonzora.
Ndiri kuona sekunge vanhu vari kutamba yatinoti game, nokuti mai Makarau vanoziva sajudge mukuru mukuru kuti tiprove kuti mwa munhu uyu muZimbabwean here, akazvarirwa muno here, tinotarisa gwaro ripi. Kuti tizive kuti munhu akazvarirwa muZimbabwe tinotarisa birth certificate. Kana paine humbo ihoho, hazvisina basa kuti chitupa chakanyorwa kunzi ei. Saka magwaro iwayo vanhu vakaenda navo, kana vazorambidzwa votiudza kuti ndaenda nebirth certificate nechitupa changu ndaramizwa kuvota kuti tikwanise kugadzirisa zvinhu zvacho.
Nekunetsana uku magweta mazhinji audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vari kunzi maaliens ava vaende kuhofisi yava mudede vagadzirise mapepa avo, asi zvikanonoka vonanga kumatare. Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzemutungamiri wenyika muKenya dziri kufanirwa kudzokororwa dzichienderera mberi mangwana sezvanga zvakarongwa mushure mekunge dare repamusorosoro renyika iyi rakundikana kunzwa chikumbiro chekuti dziendeswe mberi. Gurukota runa nezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaJames Mattis nasi varumbidza Philippines nekuremekedza kwayo kodzero dzevanhu mwedzi mishanu yekurwisana kwayakaita nevapanduki vanotevera chitendero chechiIslam muguta reMarawi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa neUnited Kingdom kuburikidza nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights svondo rapera zvakaenda kudare repamusorosoro reConstitutional Court zvichipikisa mutemo wesarudzo zvichiti bumbiro remutemo idzva ravepo rinozvipa mukana wekuti zvivhote musarudzo dzinoitwa munyika. Pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kumabasa ehurumende kana kushandira masangano makuru akazvimirira ndizvo chete zvinopiwa mukana wekuvhota zviri munyika dzazvigere. Muna chikunguru wegore rino dare rimwe chetero rakarasa imwe nyaya yakadai yakanga yakwidzwa muna 2013 richiti hurumende haimanikidzwe pamutemo kuisa nzvimbo dzekuvhotera kunze kwenyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Kana tichinzvera mutemo weZimbabwe nebumbiro idzva riripo rakagadzwa semutemo muna 2013, pane mukana wakakura wekuti zvizvarwa zveZimbabwe vari kunze kwenyika vakwanise kunge vachivhota gore rinoya ra 2018. Asi ndinoda kuti tingoye uchidzana kuti muZimbabwe mune dambudziko rekuti kumatarewo kune vanenge vakarerekera kune zvematongerwo enyika. Saka tinogona kusatarisira chaizvo kuti mutemo unotariswa sezvauri, nekuti tinoziva kuti hurumende iripo yeZANU PF haidi kuti vari kunze kwenyika vawane kodzero yekuvhota. Saka ngatipabate ipapo kuti pamutemo zvinogoneka zvakwidzwa kumatare nemagweta, asi tikatarisa mamiriro ematare nezvematongerwo enyika, nekuti hurumende yakataura pachena kuti haidi kuti vari kunze vawane kodzero yekupinda musarudzo, tinoona kuti zvingagona kukona.
Nyaya yakadai yakamboraswa nedare rimwe chetero muna chikunguru wegore rino, pane chashanduka here pari zvino?
Hongu ndizvozvo, matare edzimhosva akambotarira nyaya iyoyi mwedzi mishoma yapfuura vakabuda vachiti hakwete, mitemo haitenderi kuti vari kunze kwenyika vapinde musarudzo vakwanise kuvhota. Asi vainge vakanangana nebumbiro remutemo rakanga riripo shure kwete riripo iko zvino rakatanga muna 2013. Saka ndo mutsauko uripo watinofanira kubatisisa iwoyo. Asi pasina mutsauko ndepekuti ivo vematare edzimhosva makurukota nevanotungamira vachona vanhu vamwe chete, zvakare igaro ziva mukati meZimbabwe kuti nguva nenguva vezvematongerwo enyika vanogona kupindira mune zvekutongwa kwedzimhosva. Saka zvinogona kuita kuti izvo pasabude mutongo wakanakira vari kunze kwenyika.
Pane zvingatarisirwa here kuti zvingaitwawo kunze kwekunge vanhu vachingoenda iko kudare reConstitutional Court?
Chiripo ndechekuti kuenda kudare guru remuZimbabwe reConstitutional Court zvinobatsirawo kuti zvinoita kuti nyaya iyi ishambadzwe, ibude mumapepanhau, itaurwe nezvayo mukati meZimbabwe, vanhu vazhinji vazive dambudziko riripo. Saka tinozvikoshesa kuti kunyange vachinokundikana kuti nyaya yava kupepetwa ichitaurwa mudzimba nemunyika yese zvakakosha. Asi tinoonawo zvakare kuti chimwe chinogona kuitwa ndechekuti dzimwe nguva hurumende dzinoteerera kana dzikaona vanhu vandimuka neuwandu hwavo vakapinda mumigwagwa vakataridzira vakashoropodza vakataura kuti tinoda kuti tipinde musarudzo. Tinoona zvakare kuti hurumende yeZimbabwe yaimbotaurawo pfungwa dzekuti ingangoda kuti itsvake mari kune zvizvarwa zvezombo vari kunze kwenyika. Saka nyaya iyoyo inofanira kuti ibatanidzwe nenyaya yekodzero kuti hakuna mari yatingapa kuhurumende yeZimbabwe tisina kodzero yekupinda musarudzo. Ndozvine zvinogona kuitwa izvozvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mafinga vari parunhare muLusaka, Zambia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo natu dzeMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakarwa kuchitungwiza nemusvesvondo dzamiswa pamberi pematare nhasi kuchitungwiza dzikabhadhariswa mari yechibatiso yemazana yezana remadhora pamunhu. Vatatu ava vanzi vadzoke kudare redzimhosva mushure memazuva manomwe. Mumwe wevatatu ava vaDelma Amos Kaliati havana kukwanisa kuenda kudare sezvo vachiri muchipatara. Zvakadaro, nhengo dzesangano retajamuka dzinoti dzatumirawo nhengo dzaro kuchitungwiza kuti dzinochengetedza vanhu varinoti vari kushungurudzwa nevanhu vezanupf. Mukuzeya nyaya iyi tanonoka wandi weStudio 7 abata mutauriri wetajamuka vaGift Ostalos Ziva.
Chekutanga ndechekuti kuve nerunyararo kuda kutipanisa nyaya yemhirizhonga nerusha ruri kuitira kuchitungwidza uye kuzikanwa kuti vanhu varivo vari kuita silence ndevapi tichitarisa maererano nesarudzo ririko mugore ra 2018.
Basa racho riri kufamba zvakadini?
Basa retimu yatakaendesa cricket team riri kufamba zvakanaka sezvo tichiona kuti kwava nekurunyararo panyaya zeviolence neintimidation yanga ichiitika uunity n kuchitungwidza.
Chinyi chaizvo chamuri kuita muchitungwidza?
Nyaya yekuti tizive kuti kunowanikwa evidence inogona kushandiswa pamutemo kuti vanhu havasungwe vari kuita violence kune vanhu vemaZimbabwe.
Ya munoti crack team yenyu yakamira sei?
Crack team ine vanhu vari mutajamuka vanomirira nyaya dzemakodzero evanhu evanorwira nyaya dzemahuman rights.
Pane zvombo here zvamunoshandisa?
Hatishandisi zvombo, tinoshandisa mutemo wenyika uye tichishandisa ruzivo redu panyaya dzemahuman rights defenders. Sezvo isu tiri bato tingashandisi violence paadvocacy.
Kungova kwenyu muchitungwiza hakukonzere here kuti avo vezanupf vechidiki vatsamwe vagotanga kurwisana nemi?
Vanhu vezanu vakagara vakatsamirwa nyika yese yeZimbabwe kubvira gore ra2000 pavakatanga kuuraya nyika inoyi. Isusu setajamuka hatina basa nekutsamwa kwavo uye tikuziva kuti isusu tinomira tichitevedzera mutemo wenyika uye tichimirira ruzhinji rweZimbabwe. Hatizotyi kuti ivo vangatsama uye vatange mhirizhonga nekuti isusu tinobhiliva kuti zvinhu zvese munyika zvinogona kuitika patinyararisi.
Mutauriri wesangano retajamuka vaGift Siziba vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Chirwere chetyphoid chinonzi chanyuka muHarare zvakare zvave kupa kuti veruzhinji vatyire upenyu hwavo sezvo kanzuru iri kutadza kutakura marara pamwe nekugadzirisa pombi dzinotakura tsvina munzvimbo dzakawanda muguta. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti zvipatara zvekanzuro yavo zvarapa vanhu vakawanda mumusha unogara veruzhinji weMbare mushure mekuwanikwa vaine chirwere chetyphoid.
Muguta meHarare mune chirwere chetyphoid icho chatekeshera kumatapi flats kuMbare. Pazuva tirikuona vanhu vanosvika ivo makumi matatu matanhatu vachiuya vachiti vane kudzimbikana kwakaita semudumbu nemusoro vachirapwa asi vaonekwa kuti vane chirwere ichi nematesti akaitwa vanosvika iwo 21 vazhinji vachona vakatorapwa vakadzokera kudzimba kwavo asi kurudzi redu ndeyekuti vanhu ngavagare panzvimbo dzakachena ngavachenese nzvimbo dzavo dzavanogara ngavasangogara mumarara marara avo ngavaise mumabhini uye kana vachinge vachichera mvura ngavasevenzese mvura yavo zvakanaka vasingaisanganise netsvina.
Kunyange hazvo pasina vanhu vati vafa nechirwere ichi, vagari vemumbare vakaita samuzvare vongaimbedzi vanoti chirwere chetyphoid hachingarege kubata vanhu sezvo pombi dzinotakura tsvina yemuzvimbuzi dzichigara dzakatushuka.
Ipapa mabhini haatakurwe, masweji chaiwa vauyozogadzira mapaipa avo anenge akafa. Vana vanenge vachingotambira imomo vakabva kuchikoro kana pavanenge vachibva kuchikoro, dzimwe nguva isu vabereki tetisingambozvioni. Umomo musika munenge muchingobikwawo zvikafu, mavheji achingotengeswa, tsvina yamunenge muinayo hapana anomboyozoklina kana kanzura isikumboyozoklina.
Mumwe mugari wemumbare makare vachaita sinongonhema vanoti kusatakurwa kwemarara nekusagadzirwa kwepombi dzinotakura tsvina kuri kukonzerawo kuti zvirwere zvakaita setyphoid zvipfunye chisero mumbare, vachiti vave kutyira kuti chirwere ichi chichapararira neguta rose kana dambudziko iri rikasagadziriswa.
Muno mumbare zviri kuona problemu iripo iri nyaya yetsvina yemarara chaichayo, garbage haisi kutakurwa. Ndofunga muri kuona patakamira panapa mukatarisa mahips aripo aya haasi kuratidza kuti ndezuva rimwe but inguva yatoprolonga tsvina yei isiri kutakurwa. Ende mumbare munomu its a suburb, location iri overpopulated, saka nekuwanda kwatakaita tsvina one kuwanda kwayaita yatsvina versus kuwanda kwevanhu
zvichakada. Vachideme vanoti kanzuru yavo yakaisa dumba riri kushandiswa sechipatara kumatapi mumbare richange risingavharwe kunyange nehusiku kuti vakwanise kurapa vanhu. Hatina kukwanisa kutaura nameya weHarare vaBernard Manyenyeni kutinzwe kuti sei kanzuru yavo iri kutadza kutakura marara pamwe nekugadzisa pombi dzinotakura tsvina yemuzvimbuzi. Asi mumwe kanzura mukanzuro yeHarare vachausi nyatsuro vakurudzira veruzhinji kuti vasarasire marara pese pese, vachiti izvi zvinoita kuti chirwere chetyphoid nezvimwe zvirwere zvinokonzerwa nekusashambidzika kwenzvimbo zvisapararire.
Chirwere chetyphoid hatisengi nyaya yetsvina, chokwanisa kuitwa kuti marara edu nekugara munhara dzatinogara makashambidzika nemarara nekurasa marara then nekucherawo mvura yakachena yakashambidzika. Ndozvimwe zvinobatsira kuti chirwere chitese chirege kubata vanhu.
Vanyatsuro vati kanzuro yavo iri kutadzawo kutakura marara sezvo isina motokari dzakakwana, kunyange hazvo vakatenga dzimwe motokari svondo rapera. Gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vaudza Studio 7 paRunhare kuti bazi ravo richashanda zvakasimba nekanzuro yeHarare kuedza kupedza chirwere chetyphoid kumbare. Gore rapera pane vanhu vaviri vanonzi vakaurayiwa nechirwere chetyphoid muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya iri kumatare yekuti vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota vari munyika dzavari musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Chikamu chekutanga cheZimbabwe Electoral Commission chekupinda muvanhu ichivanyoresa chapera nhasi munzvimbo dzakawanda munyika paine zvinyunyuto zvakati wandei. vanhu vane vabereki kana mumbereki akaberekerwa kunze kwenyika vonetsekana kuti vachinje zvitupa zvavo kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Chirwere chetyphoid chovhiringidza upenyu hwevanhu vakawanda kumatapi kumbare muHarare uko kune vanhu vanodarika gumi nevanomwe vanonzi vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele nantungamiri Nkomo.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mavili lanhlanu kumfumfu 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kudaza ukuthi abantu bakithi abahambe ngokunani bayirejista ukuvota ngoba ukuthi balalele labo bantu abathi bengayivota ibuthutha lobo. Ngoba ma ungayanga vota uyabe ungatshengisanga ama-rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni.
Ihlandla lakuqala lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo liphele namuhla sokubhalise abantu abedlula kancane isigidi.
Into abayibalekelayo icacile ngoba abantu laba akunamuhla bebahlukuluza. So bayazi ukuthi ngobuningi babo lesizalwana abantu babo lesizalwana sabo abasoze bapha bavotele izani.
Wabona ngokuphiwa kwabantu amaphepha okuzalwa, umnumzana Tobayo Wamulele uthi abantu abalabazali bokuza kabasoze bavote kukhetho luka 2018. Enye yamankampani abomakhalekhukhwini i-Econet Wireless isungula indlela entsha ezasiza uzulu ekusebenziseni imali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ihlandla lakuqala lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla sokubhalise abantu abedlula kancane isigidi. Kobulawayo khona emini beso kubhalise inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu 35,500. Kuvika unompumelelo Moyo.
Ihlandla lakuqala lohlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa iminwe, ubuso kumbe amehlo olo-BVR selufike emaphethelweni noma nje uzulu elokuthandabuza njalo leningi labantu lisehluleka ukuyabhalisa ukuvota ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Umnumzana Matthew Sibanda ukhuthaze uzulu ukuba asukumele phezulu kuhlandla lesibili elilandelayo ayebhalisa ukuvota ukuze bakhuphe uhulumende olocuku.
Ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi abahambe ngobunani bayirejista ukuvota ngoba ukuthi balalele labo bantu abathi bengayivota ibuthutha lobo. Ngoba ma ungayanga vota uyabe ungatshengisanga ama-rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Unduna Vusumuzi Prince Mabhikwa uthe abantu bayanelisa ukubhalisa ukuvota kodwa iningi emangweni wakhe liyehluleka ukuyabhalisa ngoba abanazithupha osekubangele lokuthi abantu babo kunye nezizukulu zehluleke ukuyabhalisa ngenxa yokuba incwadi zabo zachabalala ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
I-challenge ekathi khona, there are some people abahlala kuma-remote areas. Laba bantu ba uthothi baba affected some years back. So behluleka ukuthi bathathise even ama birth certificate because uthole ukuthi umuntu kathi la useze labantwana. Labantwana bangikhona bala ama birth certificate.
evumelana londuna uMabhiwa olwela amalungelo oluntu umnumzana Mzaca Ngulube uthe kuqakathekile ukuba sisiya kuhlandla lesibili lokubhalisa ukuvota uhulumende abe eselohlelo lokunceda labo abalahlekelwa zincwadi zabo zokuzalwa lezithupha ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi ukuze labo benelise ukubhalisa ukuvota baphatheke kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe ngoba kulilungelo labo.
Kufuze kube lohlelo olwenzela abantu labo oluzaqonda bona nxa sikhangele kulabo kansila kulama member of parliament endaweni nale lezinduna udinge ukuthi sikhulumisane lohulumende ukuthi esingathi ngesikhe kube lama exceptions afunakalayo nxa bethatha amangoba nxa sikhangele ama-oyise batshiswa bebulwa igugurawundi lencwadi zatshiswa so nxa kuthi vele i-government iyayazi ukuthi igugurawundi into eyayenzayo ababenzele into uhlelo lwabo lugoqela bona bodwa.
Isakhamuzi seLupane unkosikazi Simangele Dube uthe uhlelo lokubhalisa ukuvota lufikile eLupane kodwa inhlupho ezikhona ngezokuswela izithupha lencwadi zokuzalwa.
Sebefikile sesirejistile sibili ukuswela izithupha lokuswela ama-birth certificates ukuthi barejiste izinhlupho abanazo abanye zintandana abalabazali bokubamela.
Ihlandla linye ngalinye lokubhalisa ukuvota lithatha amalanga alitshumi lasithupha sekusele amahlandla amathathu ukuthi uhlelo luqhubekele phambili. Uhlelo lwe-BVR luqale ngemva kokuguquka kwenhlelo ezimbalwa mayelana lokubhalisa ukuvota kanye lokukhupha lolu hlelo ezandleni zikasikomishi omkhulu welizwe umnumzana Topaiwa Mtede selukhokhelwa yikomishini yezek umqondisi wayo kungunkosikazi Rita Makarau. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Obona ngokuphiwa kwabantu amaphepha okuzalwa umnumzana Topaiwa Mtede uthi abantu abalabazali bokuza kabasoze bavote kukhetho luka-2018. Ekhuluma leStudio 7 namuhla uMtede uthe abantu laba abaziwa ngokuthi ngama-aliens ngesiNgisi kumele bazintshintshisa izithupha zabo ehofisini yakhe ukuze babe izizalwane zeZimbabwe ezipheleleyo yikho ukuthi benelise ukuvota. Kodwa uthe lokhu akusoze kwenzeke kalula njengoba kuthatha isikhathi ukutshintshisa amaphepha. Uthi kasoze atshetshise uhlelo lolu esenzela abantu abafuna ukuvota.
Ama-aliens avavoteka kunovota ama-citizens.
Ama-aliens kavoti, kuvota izizalwane zeZimbabwe kuphela. Ama-aliens kakwanisi ukuvota ngoba kayisiyo izizalwane zeZimbabwe. Lolu ludaba lwesisekelo sombuso welizwe. Izizalwane zeZimbabwe yizo kuphela ezivotayo. Uyenelisa ukuvota kuphela nxa usuphiwe ubuzwe opheleleyo kuleli. Akufani lokubhalisa nje. Ukuze ube izizalwane zeZimbabwe kuthatha isikhathi.
Umnumzana Topaiwa Mtede ukhokhela uhlelo lokupha abantu izithupha zokuzalwa uRegistrar General sixoxela eseHarare. Kodwa abamabandla aphikisayo bacodoze kakhulu uMtede besithi umthetho uyakubeka sobala ukuthi abantu abalabazali bokuza laba bayisizalwane zeZimbabwe nxa bazalelwa elizweni. Okudingakalayo nje ukuthi bayentshintshisa izithupha zabo zibe ngezobuzwe obupheleleyo beZimbabwe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Tabitha Khumalo.
Le yimhlolo ekaZulu kandaba waseZimbabwe ngoba lapha sikhuluma nomuntu onguye okwaziyo ukuthi ama-alien mangaki njalo angaphi njalo aseneminyaka emingaki bekuleli lizwe. Lokhu afuna ukusitshela khona ukuthi kabanelisi ukuthi baguqule isitatha sabo sokuthi ngama-alien sebengabantwana baseZimbabwe. Mhlamba le kwavunyelwana ukuthi nxa bengama-alien kabahambe namaphepha abo emahofisini kaMtede yafika kutshintshe osokutshintshileyo ukuthi kabayekeli abantwana laba bavoti ngoba esikwaziyo ama-alien alawa namhlanje sithi ngama-alien babhizi bahambe emgwaqweni bahamba ngezitimela yibo bazilungisayo zonezana namhla isibongo sabo yimhlamba yokuthi kuthiwa sabantwana baseZimbabwe kwathiwa kabahambe namaphepha bayayintshintshisa kuyayintshintsha lokhu ukuthi yena ukuthi kuyadula ngokwakhe lo akufuni kuthina lo.
Khona kungani uMtede ekhanya engafuni ukubapha amaphepha abantu lapho?
Kutsho ukuthi into abayibalekelayo icacile ngoba abantu laba akunamuhla bebahlukuluza. So bayazi ukuthi ngobuningi babo la ngesizalwana abantu babo ngesizalwana sabo kabasoze bapha bavotele izanu ngoba izanu ayibabambanga kuhle kodwa okhokhokhulu babo balisebenzela leli lizwe. Namhlanje sibongo sabe sesizukalwana sakhona kwaliswa ukuthi baziwe ukuthi abantwana balapha. Umthetho ucacile abantwana labo ama-aliens kabayekele ayirejista lilungelo labo isisekelo sombuso siyabavukela ukuthi benze njalo.
Kukhona na eliza kwenza ngalolu daba?
Njengebandla kuthithi lo daba sezangihambisa emagqwetheni ethu, nginethemba lokuthi Zimbabwe Lawyers for Human Rights layo nabo yiludaba sebephezu kwalo ukuthi sigijime sisemthethandaba ukuthi sibambe umdede ukuthi alandele umthetho afe laba bantu izithupha zabo ngoba yimfunelo yabo njalo okhokhokhulu babo balisebenzela ilizwe balifela baliginqela kumele badla amagqi amaginqo legazi labo okhokhokhulu babo ngokuphiwa ithuba lokuthi bayevuna.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteli.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Bengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikalani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Inkampani yabo makhalekhukhwini iConnect Wireless sisungule indlela entsha enza umuntu enelise ukususa imali yakhe ku-akhawunti yebhanga eyisa esikhwameni se-EcoCash esebenzisa imitshina yama-point of sale eye-swipe into EcoCash. Kubika uMavis Gama.
Emazwini akhe emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni lindlela yokususa imali ku-akhawunti yomuntu yiloba iliphi ibhanga isiya esikhwameni sakhe se-EcoCash. Umqondisi we-EcoCash, unkosikazi Natalie Jabangwe Morris, uveze ukuba kuyindlela ezosebenza la mabhanga akumanyano wabasebenzisana labe-ZIM switch.
Ukuba khona kwe-ZIM switch kusitsho ukuba kulokusebenzisana kwendlela zokuhanjiswa imali. Wonke umuntu olekhadi lebhanga iloba iliphi wemukelekile ukusebenzisa indlela ye-swipe into EcoCash.
Obona ngezokukhankaselwa kwendlela yokusetshenziswa kwamakhalekhukhwini ukuthumela lokwamukela imali ye-EcoCash, umnumzana Gordon Pemba uchasisa ngokusebenza kwalolu hlelo lwe swipe into EcoCash.
So yi product liya tsi launcher apa namhlanje. Ngokuthi bank is integrated to EcoCash, kumbe ni linked to EcoCash, kumbe akona ndaba konke khona. Wonke umuntu usekwanisa ukuthi ose imali from a bank yakhe engenisa ku EcoCash. Isebenzisa card like any lazim switch. Any zim switch card uyakwansa ukuthi swipe loba liphi bank, ikhuphe imali e bank efaka ku EcoCash wallet.
UZulu obekulomkhosi wokubalisa umnumzana Lennox Mhlanga wamukele ngenjabulo lindlela.
Bese sidubekile sihamba kuma agents sifika sithola ukuthiwa akula cash. Ngalesi sikhathi esikiso ukuze uthenge ofuna ukuthenga kufuze ube le card. Kulabanye abanjengathi abalamabhenki angekhoyo ku EcoCash. Lokhu kuza kunceda ukuthi sifake imali evela kumakhadi ethu ingene ku-EcoCash kwenzela ukuthi sithumele isihlobo emakhaya ukwenzela ukuthi khona labo baphile njengathi.
Uthi le yindlela elunge kakhulu kuye ngalesi sikhathi uhulumende ekhuthaza uZulu ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku zokusebenzisa imali ama-electronic transfers loba plastic money.
Angithi vele thina sesibalekela yona imali imali ngoko kufuze lathi silandele amanye amazwe abathi khona imali yona ngokwayo ukuthi uzuyibambe khona usenelanga sokufuze usebenzise wona la amakhadi kude kuthiwa ngama-electronic systems.
Abe EcoCash bethi yikhona bezokwazisa uZulu ngabazaphatheka ekusebenziseni lindlela abagoqela abezitolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngemizamo yokuthi abahlala kwamanye amazwe bevunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lokudinga umongameli weleKenya oluphindwayo luzaqhubekela phambili ngolwesithathu lwangeviki ezayo ngemva kokuba umthethwandaba weSupreme Court walile ukwahlulela udaba lokuphikisa ukwenziwa kwalolu khetho. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo umnumzana Raila Odinga ukhuthaze uZulu ukuthi engayivota. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usechothoze kakhulu amalunga ebandla lakhe lama-Republicans amabili asedale le-Senate aba asole ukusebenza kubi kwesigodlo sakhe se-White House esithi siyehluleka ukusebenzela uZulu eMelika. Ngakho bathe kabaye kuncintisa kukhetho oluzayo bemelelelo bandla. Umnumzana Daniel Mologele oligqweta njalo oyaziwa kakhulu ngokulwela amalungelo esizalwane zeZimbabwe ezise South Africa uthi usecabange ukulubhekisa ekhaya ukuyancintisa ukumela indawo yeWange Central edale lePhalamende. Kuviga uBenedict Nhlapo.
Umnumzana Daniel Mologele udume kakhulu ngeminyaka yabo 1999 emsebenzini yakhe yokulwela amalungelo esifundi e-University of Zimbabwe. Qede lapho walubhekisa kwele South Africa lapho afike waduma khona ngokubumba inhlanganiso esijeneyo ezilwela amalungelo abeZimbabwe. Khathesi ke uthi usecabange ukubuyela eZimbabwe ayolwela amalungelo ezizalwane zeWange Central kanye lizwe lonke edale lePhalamende.
Ngithi bantu beWange ngicela limvotele ngoba ngumntwana wasekhaya
umuntu ozelwe wange okhulele wange oyazizwa inhlupho zabantu bewange ngoba ubuhlungu esibubonaka kathesi kumele buphele nginabantu embaziyo at a national level international diaspora yonke bayangazi ngisebenze kakhulu la Zimbabwe ngasebenza lamaye ama-Africa ngiyaziwa so ngingumuntu oyaletha iwange onto the spotlight
umolokele uthi uzancintisa emele ibandla le-MDCT okuyinto engasokibe lula njengoba lindawo imelwe ngumnumzana Brian Chuma webandla le-MDCT kodwa umolokele uthi uzakhulunyiswana andubana kuhlelwe ukuthi kukhona yini otshiyela omunye kumbe waqoqozane ekhethweni lwebandla abanye njalo bathi uhlupho ukuthi njengomuntu osehlale kwele South Africa kuzaba nzima ukuthi athole uxhaso kubavoti yena ke uthi yena lemuli yakhe ngabantu abaziwayo kakhulu ewange kanti ungumuntu ohlala esiyekhaya le yinto efakazwa ngesinye isizalwane sewange umnumzana Joyce Mwembe yena okhethe ukukhuluma ngolwakibo khona lewange olwesinyanja
Daniel ni muntu omelana kulika kuwanki ni muntu ozivikana kuwanki ni muntu vere ana public relations ili kutu akamba na muntu onze saketa kweza ndio mshona, ndio mdevere, ndio mtonga, ndio mnyanja tanya usaketa ndanyo ni mundo punzida enzo miyuzi iti anachita anankara SRS president at some point in time so tanya wana experience ya leadership
umolokele uti useza zisile nkokele za lelibanda kukokele lo mkokele walo umnumza na swangirai kati bongike sebe memugele yenage uti afuna kukulungisa kulindawo yibuya nga usebangelwe yiguwa kwen kampanye wange kwaleri eyiyo ebamba umnotho walendawo utufuna ukuncedisana labantu bakibo ukuze basuse umnotho walendawo ekweyameni emisebenzini yamalahle igxile kokunye njengalokho okwenziwa yiJohannesburg ngesikhathi kuvalwa imigodi yegolide eyadala leli dolobho uthi njalo kuza kwenza kube lula kuye ukuthola uxhaso kulendawo yikuthi ucelwe yibo abantu bewange ukuthi ayebamela ephalamende umnumzana Molokele uthi kusemqoka nxa kubhekwe ekhethweni luka-2018 yikuthi umuntu wonke ayibhalisa ukuze avote
sikhuthaza abantu ukuthi basuke ngobuningi babo bayayibhalisa sikhuthaza ukuthi ama-NGO labo bancedise ukukhankasa abantu esingathi i-voter education, voter awareness, voter mobilization njalo futhi njengeparty malizile siyaqalisa uhlelo lwethu lathi simobilize ama-voters ukuthi ba-register
Ngokwamanje umnumzana Molokele ukuthaza abasemazweni ukuthi benze okufanayo bayelwela amalungelo endawo abazalwa kuzo kanti yena uthi usezimisele ukubopha imtshaqana yakhe alubhekise ekhaya ayekwenza lokhu ehlala eZimbabwe. Ngeletulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ziyaphithizela zithengela izihlobo impahla zokugqoka ukudla izimota ifurniture lokunye okunenginengi zithumela eZimbabwe ukuze kuyefika ikhisimusi ingakedluli zithi zenza lokho ukuncedisa izihlobo ngoba zingathumela imali ingatholakali emabhanga Kubika intatheli ye Studio 7 uEzra Chisaspanda ekwele Bhilitane.
Ungezwa kuthiwa omanayitha usuka ucabange labo abathola impahla besuka lazo eGoli bezisa eZimbabwe. Umumo usuguqukile. Sebekhona laseBhilitane abathola impahla ezithengwa izizalwane zeZimbabwe bezithumela ihlobo ekhaya. Mnuzana Popson Sigoda ongumanayitha useBhilitane. Yena ke uchasa ukuthi vele kuyini okumenze avule ibhizimusi enje.
Ngiyalayitha impahla. Kunje nje kungu-December imali ingekho ekhaya kanje. Kukhanya imali ingani iyahlupha ekhaya. Into engiyenzayo ukuthi ngiyalayitha ama-container from eLondon, Tilbury Docks, esiya eZimbabwe. So umuntu uyabele ngabe le mpahla zakhe ufuna ukuthumela abathandekayo ekhaya. Into engiyenzayo. Ngiyadinga i-container, 40-foot container, ngiyafaka imota zizibe ntathu phakathi. Ngifake lokudla kwabantwana, lamabhayisikili abantwana, into ezinjalo, into eziqakathekileyo ekhaya. Kwabanye abantu ziyabe zingabalulekanga, kodwa uma usuzithethe wazifikisa ekhaya kuba yinto enhle kakhulu. Sengilesikhathi sengisiya kubo 4 years ngiyenza le ndaba. So umuntu uyabe lesifiso sokuthumela njengakhathesi lamhlanje nje besihambisa i-container isisuke yagcwala. and the enye engicabangela ukuthi kumele isuke ngoJanuwari ekuqaleni nje kwaJanuwari ukuthi iyefika ekupheleni kwaJanuwari ekuqaleni kwaFebruwari kanjalo sebelungiselele ukubuyela ezikolo.
Ukhanya kulobunzima eZimbabwe imali idingwa eminile busuku. Akula muntu wayecabanga ukuthi laseBritane bengathenga labo bathumele igrocery yona igcwele eZimbabwe kulokuthi bathumele imali nje. Unkosazana Zombili Ndlovu ngomunye weningi elithengele ihlobo igrocery ikhisimuzi lonyaka.
Kunzima zihlobo zami imali kayitholakali ekhaya. Ngikhuluma nje ngithumele abazali bami imali sokuze kula namhlanje bengangakayitholi. Sengize ngagijima ngathi ngawomalayisha khona lapha e-England. Kwenzela ukuthi lami ngifakise ezami impahla abazali bami baye kudla labo ngoDisemba ngekhisimusi.
Kusobala ukuthi ibhizimusi yabomalayisha iyakhula eBrithani njalo isisandelwa ngabantu. Unkosazana Leah Ngwenya laye umalayitha njalo kutaza abantu beZimbabwe abasemazweni ukuthi bathumele izihlobo ukudla ekhaya.
Ah yes, sibili. Yenge ukukhuthazana mina wethu asikhuthazane nini sibili njengoba ubona lokho ze-container leyigcile. Kugcile izinto zabantu kule mpahla kulokudla okunjengamarayisi, ama-cooking oil, amachukela, amasepa. Even ile South elibaba khona phakathi la bathumeza abantu izinto ekhaya abadlali bathumezela izihlobo zabo bathumezela abanye abantu nje uyanceda like ama charity ini lani lani so bayafaka impahla zabo ezindala lezintsha siyake sibe lohlupho eborder bethi abafuni lokho awukudla kangeni hayi ikhathese ukuthi uyifurniture kangeni but hayi sicina singenisa ngoba abantu bahluphekile. Abanye bayafaka sibili lengubo. Mina ngilamabhele engubo lengubo phakathi. Ukuthi ngiyenika abantu njenge-charity lokunika izihlobo zami. Labo ukuthi ngekhisimusi bagqoke badle. Yeah, so abantu asikhuthazane nini sihambise izinto ekhaya. Ayi ngiyabonga bakithi.
Ukuthumela impahla ekhaya sokuyindaba yegoodwill kweleBrithani. Kuzobala ukuthi inhlupho lokuselakala kwemali ekhaya sobamba ngamandla izizalwane zeZimbabwe ezine ukuthi zithenge konke okufunwa izihlobo ekhaya zithumele ngomalayitha. Omalayitha beBrithani bathumela ngemikhumbi ethwala impahla ezithwala lezimota lamabhasi. Ifikela emazweni afana leNamibia, eSouth Africa naseMozambique. Lapha izithwala ngezimota ezinkulu zisiwe eZimbabwe. NiseLondon imele iStudio 7 ingu-Ezra Chisas Banda.
Kambe lisakhona na isiko lokuthi abesifazana baguqele abayeni babo nxa bebapha ukudla. Asizweni uGibbs Dube exoxa lonkosikazi Sakhile Liline uMadube, umnumzana Peter Moyo lomnumzana Freedom Sithole yena othi usesukile emzini wakhe ngenxa yokungahlonitshwa.
So awusava manje ukuthi abantu bangaguqa emakhaya khaya yapi yizakwenza abanye umama.
Sathi umunye umlaleli okhona lapha ecingweni. Iye ngikhuluma lobani?
Khuluma no Peter.
Peter kunjani?
Ah japhela.
Iye isibongo mbani Peter?
Isibongo umoyo.
Umoyo akutsho ikuguqelwa kumbe ukungaguqelwa ezindlela kukhona?
Hayi ngesuku zamanje akuseke uma ukhuluma ukuguqelwa ukuthi wena japhela isidala.
Yema tot.
So ngaleyo ndlela sokubuya ukuthi umuntu wakhona ngikibo noma yena ufisani ngokubona kwami. Kodwa uyadingeka ukuthi uhlale phansi ukukhulume naye, umfundise nawe mangabe ngubaba indoda umtshele ukuthi uyabona ukumnandi mangabe senza so senza. Kodwa mangabe kubona ukuthi ayehlula ukuthi mhlawumbe amamele kuleyo nto, ube ubone nawe ushuthi hayi lo muntu mhlambe yena akayinaki lento noma ugijimisa lokho, kanti life imele kuyele lapho vele sasikhona ukuze nemizi ngamane ihlale kwama-divorce sizula nezibulalana.
Yes, thathe ke ubaba Freedom.
Sokuyinto lokhu kuyanyanyisa ukuthi ngakwenzeka sibili ngendlela abafazi esibabona ngayo ukuthi ngakuthiwa kwenzeka mbatshintshanise njengamasokisi mhlawumbe ngathola omunye ongangiguqeli.
Manje phela ungabatshintshanisa njengamasokisi phela uyagcina uzofile mfowethu.
Yikho enginanzelela khonokhu ukuthi bengidinga lalo ombono baba ukuthi kambe ngiyenza njani ngoba ngikhuluma ngize solo wami nje kuyafanana endlini khona ngale mina okwathesa ngikho endlini ngoba nje mana ngikhulumele ngingaphandle.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 bexoxa loGibbs Dube kuhlelo alethulela lona enkundleni yokuzilibazisa eye-Facebook. Kwaneleke okwalamhlanje Mthwaka Zomuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.